GC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 18 mudzi November 2021. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubhadhara vashandi vayo mabhonasi nemadhora ekuAmerica hakurevi kuti hurumende haivimbi nemari yemunyika. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti riri kushushikana pamusoro pekutsva kuri kuita vamwe vanhu vekuhwange nemoto wemarasha. Imwe nyanzvi mune zvemitemo inoti zviri kuitika kuna muzvare Mary Mubayiwa zvinoratidza kukosha kwekupindudzwa kwemitemo kuti ienderane nezviri mubumbiro remutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni danho rakatorwa nehurumende rekubhadhara vashandi vayo mabhonasi nemari dzemadhora ekuAmerica sezvinoreva kuti hurumende haichina chivimbo nemari yemunyika. Vakuchera vanoti hurumende yakamanikidzwa kutora danho iri senzira yokunyaradza vashandi vayo zvichitevera kusagadzikana kwavo vachida kuti mihoro yavo inge iri mumadhora ekuAmerica. Hurumende yakazivisa kuti gore rino ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi nemadhora ekuAmerica kunyange hazvo masangano evashandi vehurumende ari kuti anoda kuti vashandi vapihwe mihoro yavo nemari yekuAmerica. Ngati nzwei hurukuro yaitwa pakati paJonga Kandemiri weStudio 7 na vakuchera.
Handione kuti hurumende iri kusiya mari yayo maRTPS, asi tinongova kuonawo kuti pane chikemo chevashandi vehurumende chekuti dai vanga vabhadharwa nemaUSD. Saka kuvabhadhara nemaUSD inzira yekuedza kuvanyaradza. Ungatarisa mari yacho yaidzi iri kuda kubhadharwa vaiti vachasvika ku700 US dollars. Mukawengeredza imimi nekudonha kuri kuita offshore rates kumaUSD, kutaura mushando wega wega hurumende haitozonosvike pakubhadhara mari iyoyo inosvika ku700 pawengeredza mari dzese dzinenge dzichitambirwa nevashandi kuri kuti even that's multiplier like.
Asi danho irori rinosiya papi upfumi hwenyika? Tichiona kuti Zimbabwe yagara inga ichinetseka nenyaya dzekuchengetedza mari yekunze.
Ndinoona kuti vari kuda kuedza kusaprinda mari yakawanda yemuno, saka vari kufungidzira kuti zvimwe pada vakapa vanhu mari dzekunze kwenyika, vanhu vanokwanisa kushandisa idzodzo. Asi muchaona kuti dzimwe nguva mari yachona ichafanana neiya yavakambopiwa yekuti vanenge vachinzi inoshanda iri mumaaccounts chete. Handioni ichizobuda iri keshi yekuti vashandi vachawana keshi, asi inenge iri mari yavanokwanisa kutenga nayo ichimbotendera iri mumhepo umomo. Saka hazvinyanyi kukanganisa zvakanyanya mafambiro emari neupfumi, nekuti mari dzinenge dzichingotendera mumhepo panenge pasina keshi. Handioni pachizobuda keshi kuti vashandi vashandise keshi.
Vamwe vari kuti danho iro rinogona kuona mitengo yezvinhu ichikwidzwa kazhinji kana vashandi vehurumende vapiwa mari dzakaita saidzodzi. Imi munoonawo sei
mitengo ichatokwira? Tinoziva kuti pese panopi piwa mashandwe urumende bonus mitengo inokwira zvisine nekutora piwa nemari ipi saka ndifunga kuti izvozvo zvichashanduka gore rineri nekutora piwa mashandwe bonus zvino zvinongogara zvichiitika kuti pese panopiwa vanhu mabonus kuru sei kumera kwemwedzi uno wambudzita kupinda mumwedzi wasvika mitengo yezvinhu inongokwirawo kuchitarisa kuti vanhu vaanewo yakati disposable income kana kuti mari yekushandisa yakati wandei kudarika yavanga vagara vanayo
hazvizoderedzi here uremu hwemari yemunyika
aonera kuine ndee kuti kuuya kwemari yekunze kuchateredza uremu hwemari yemunyika takatarisa kuti ikonofshore rent iri kuma99 kusvika kuma108 saka ndinoona kuti mari idzodzo dzemahezvula dzichauya dzichaita kuti mari yemunomi iderere uremu zvimwe pada inenge yakuzonosanganawo neyatingati black market rates asi zvichatoderedza uremu hwemari yekunomi
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevagari vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance rinoti riri kushushikana zvikuru nekutsva kuri kuita vana uye vamwe vanhu vakuru vekuhwange nemoto wemarasha uri kubvira pasi pevhu. Sangano iri rinoti hurumende inofanira kupindira kugadzirisa dambudziko iri rave nemakore. Mavhiki mashoma adarika, mumwe mwana akadonhera mune rimwe gomba remarasha akatsva zvakaipisisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chando kana vakuru vekambani yeHwange kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Chiri kuitika Blessing ndechekuti kuHwange kunocherwa maratya. Saka maratya aya ane tsika yekuti anotanga moto pasi. Moto iwoyo unofamba chinyararire uchipisa maratya pasi asi pamusoro zvinenge zvisingaoneki. Saka maratya paanenge achitsva anenge achipera achigadzirika vacuum pasi ipapo kana kuti ndingati space inenge iri kukiriyetwa panenge pari kutsva maratya. Saka vana vari kuti vachingofamba kana vanhu vakuru ari kungoerekana agirikira pasi panenge pachipeka moto.
Pane vamakambotaura navo here vakawirwa nedambudziko iri vamagoo?
Tine vanhu vakati kuti vatakakwanisa kuona uye nekutaura navo zvikuru sei vana nevabereki vavo. Vana ivavo nekuti vanotora nguva yakati kuti vari pasi ipapo vachitsva pavanozobuda makumbo anenge apera vanenge vazvirema endewo vari kuzoshayiwa rubatsiro rwakakwana kuti vakwanise kurapwa. Kurapwa kwacho ndekweemergency kwekungoti vanopinda muchipatara zvironda zvikaoma akutobuditswa asi vanenge vachida special attention kuti zvichida vakwanise kuti varambe vachiraramawo upenyu hunenge huri nomomo.
Chii chinokonzera moto uyu?
Moto uyu unokonzerwa nenzira mbiri. Chekutanga moto unokwanisa kungobvira wega asi kazhinji kacho moto uyu unowanza kukonzerwa nemining kana pachinge pavhurwa mashafts emining pasi ipapo pakapinda mhepo yeoxygen ikanosanganawo nemamwe magases ecoal ari pasi ipapo moto unogona kungotanga wotanga kutobvira. Saka zvine kulinga kwazvinoitwa nemining. Asiwo zvekare vanhu vanokwanisa kutanga moto pasurface, moto iwoyo wozodzika pasi wochitanga kufamba nepasi vanhu vasingazvioni. Vanhu vanozongoerekana vadhirikirwa, haubuditsi hutsi, hauoneki. Vanhu vanongoerekana vangonzwa kuti munhu adhirikirwa apinda pasi famba nemoto.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei semaonero enyu?
Dambudziko iri rinoda kuti pave nemubatanidzwa. Chekutanga HwangeColliery ndiyo ine vashandi vane mhuri rikupinda mumatambudziko iwawo. Chechipiri, hurumende ndiyo ine macitizens vari kupinda mudambudziko remoto, uye hurumende ndiyo majority shareholder muHwange Colliery. Saka tingati HWange Colliery ikambani yehurumende, tochitarisawo zvekare vana Environmental Management Agency. Saka chinoda kuti chiitwe ndechekuti HWange Colliery nemabazi ehurumende akaita seMinistry of Mines, Ministry of Environment,
zvii zvimwe zvingaitwa,
vanofanira kuita ongororo tsvakurudzo yekuti ndedzipi nzvimbo dzine moto wekubaka pasi, uye moto uyu uri kubaka uchienda kupi. Poitwa zvikwangwari zvinoratidza vanhu kuti musauye padhuze, nzvimbo ino ine ngozi. Chechipiri, pane dzimwe nzvimbo dzavanonyatsa kuziva kuti moto uri kubaka. Moto uyu unogona kubaka kwemakore kana zana remakore uchingoenda. Saka vanofanirawo zvekare kuti vakomberedze nzvimbo idzodzo kuti dzisasvike vana.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoti zviri kuitika kuna muzvare Mary Mubayiwa zvinoratidza kukosha kwekupindudza mitemo kuti ienderane nezviri mubimbiro remutemo. VaMasiye vanoti zvakatongwa namagistrate zvokuti Mary Mubayiwa avharirwe agovhenekwa naana chiremba ari mujeri hazvigoni kutsanangurika sezvo Mubayiwa ange achitongwa achibva kumba kwake. VaMasiye vanoti kana tikatarisa mutemo weCriminal Procedure and Evidence Act, zvakaitwa namagistrate zviri pamutemo asi hazvienderani nezviri mubumbiro remutemo iro rinoti munhu wega wega ane kodzero yekusarudza chiremba wanoda kuonekwa naye, vachiti izvi ndizvo zvinosungira hurumende kuti mitemo igadziriswe nekukurumidza kuti ienderane nebumbiro remutemo. Tatadza kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa. Asi tabata vaMasiye kuti vatiudze zvizhinji.
Inyaya inotopisa tsitsi chaizvo, and inyaya inotaridza kushata kwakaita yandikati justice legal system yedu muZimbabwe. Zvinhu zvakadai so hazvifaniri kuonekwa zvichiitika ku any citizen weZimbabwe, kunyanya vanhu vanenge vachitarisa kuti vari kurwara and vanhu vachida kuonekwa nemadokta avo.
Zviri pamutemo here zviri kuitika izvi?
Handingati hazvizi pamutemo, but zvinhu zvatingati pachirungu zviri arbitrary. Magistrate ane masimba akewo in terms of yavanonzi Criminal Procedure and Evidence Act, yokuona kuti munhu anenge ataura kuti haasi kunzwa zvakanaka kauti akabatwa zvisina kunaka ari muusungwa anokwanisa kuonekwa nemadoctor ehurumende. Izvo zvirimo mumutemo, but now constitution yedu inotaura kuti munhu ane kodzero yokuonekwa na dokta wake waanenge asarudza. Saka izvi semaonja edu semagweta anoona zvekodzero, zvinhu kumbunyikidza kodzero dza Mary pakuti kodzero dzake dziri muconstitution dzokuti aonekwe na dokta wake waanenge asharudza dziri kutyorwa.
Pakuzoti munhu ngaavharirwe agoonekwa naana chiremba zvinoitirwa chii izvi?
Izvi zvinhu zvinotokatyamadza chaizvo, pakuti sezvandataura kuti munhu muconstitution mune kodzero yake yekuonekwa nadokta wake waanenge asharudza. But izvi zvinenge zvave zvokuda kuona kuti kodzero dzake dzinyanye kuramba dzichimbunyikidzwa, pakuti hapana kana chatingati ino kungwara kwa kaita masitiri kukuti anzi anuone kwa arumujere iye munu anga ripaveo enda anga chipa kumba kwake hapana kana tinga chipa churungu reasonable nesi kana uti reasonable person anga le kuti munu a variwe kuti aone kwa na chipatara aone kwa na doctor iye achirwara marwara alita izi nisutukuto wazi chito wedzera pakuruwara kwa ye Mary Chiwenga pakuti imo mukati murimandi manzi kwa anuone kwa madokta imo marimandi matukunza kuti wanu wakawanda waru kufa ne COVID ende wanu wakawanda waru musungwa waru kufa nukushaya mishonga saka kungwara kana kuti reason ya machititi yokuti aite hizi ndio inoshaya ilikushaya kwa endi zunu zinotaza kuti iye maistu wacho semunu wa ana unu endi ana tizi
amai meri mbaiwa chincha wanga itapamsoro pe zunu zezesu
apa chingatuwe chuone kwa zitika ndicho kuti magweta hawo tori nyayai aendese ku umatare arumsoro eko high court ndino za kuti pane nyaya zaka wanda zaka mbo daiso zaka mbo ito na mbo mamajistrit zaka mbo enda ku high court mamajistrit achuone kwa achinzi mutongo wangu usina kumira swakanaka wachipadariswa shikari atikati makost zaka zunu so kuti anengari well muma rights make ekuti nyayai aitore kuibisa kumashitri court oisa ku high court nokuti hapa tukuona kumbunyikizwa kwe kodzero dzake ze dzatikati liberty dzinova dziri mu constitution
avo vange vari gweta rinorira kodzero dzevanhu vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7 Zirezo utano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 4,699 ukuo vanhu vabata nezvirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana matatu ane makumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe 133,557 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu ane vatanhatu 3,546,966 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zvinomwe nemakumi maviri ane makumi mashanu nevasere 2,720,058 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi nepenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti ambassador Simon Kayamoyo avo vakashaya nemusi wesvondo vachachengetwa nemusi wemuvhuro kuNational Heroes Acre muHarare muNewsday hurumende inoti yambomira kupa vanhu mari yekubatsirika panguva yeCovid-19 kana kuti Covid-19 relief allowances ichiti inoda kudzivirira kusabatwa zvakanaka kwemari iyi hurumende yanga yachibatsira vamwe vanhu nemari inoita madhora mazana matatu kuti vabatsirike panguva yeCovid-19 muNewsday makare munoti hazvizivikanwi kuti ndiani achabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo vana vechikoro mushure mekunge Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yaramba kuti ndiyo ichabhadhara varairidzi ichiti iri ibasa rebazi Republic Service Commission asi gurukota Republic Service vaPaul Mavhima vachiti bazi ravo harina charakanyorirana nevarairidzi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Andone kuti hurumende iri kusiya marurayiro maRSS asi tinongoda kuonawo kuti pane chikemo chevashandi vehurumende chekuti dai vanga vabhadharwa nemaus dollars. Saka kuvabhadhara nemaus dollars inzira yekuchedza kwanyaradzo. Kukatarisa mari yacho yaenzi chokuda kubhadharwa maiti vakasvika ku700 US dollars. Vengereza inemine kutoda kuri kuita kusha vanhetu kumaus dollars utaura kuti mushando wega wega hurumende aita zvokusvike pakubhadhara mari iyoyo inosvika ku700 dollars pavengereza mari dzese dzinenge dzichitambirwa nevashandi kuri kuti iwe kugadzimautiplier naito.
Asi danho irori rinosiya papi upfumi hwenyika tichiona kuti Zimbabwe yagara inga ichinetseka nenyaya dzekuchengetedza mari yekunze.
Ndinoona kuti vari kuda kuedza kusa kurinda mari yakawanda iuno. Saka vari kufungidzira kuti vapana vakapa vanhu mari dzekunze kwenyika vanhu vanokwanisa kushandisa idzodzo. Asi muchaona kuti dzimanguva mari yachona ichafanana neiya yavakambopiwa yekuti vanenge vachizi inoshanda iri mumaakaunti ega. Ndione ichizobuda iri keshi yekuti vashandi vakawana keshi asi inenge iri mari yavanokwanisa kutenga nayo ichingotenderera iri mumhepo. Saka zvinyanya kukanganisa zvakanyanya mafambiro emari neupfumi nekuti mari dzinenge dzichingotenderera mumhepo panenge pasina keshi. Andione pachizobuda keshi kuti vashandi vashandi.
Vamwe vari kuti danho iro rinogona kuona mitengo yezvinhu ichikwidzwa kazhinji kana vashandi vehurumende vapiwa mari dzakaita saidzodzi. Imi munoonawo sei?
Mitengo ichatokwira tinoziva kuti tese panopiwa vashandi vehurumende bonasi mitengo inokwira zvisinei nekuti vapiwa nemari ipi. Saka handifungoti zvichashanduka gore rineri nekuti vapiwa mari yezvinhu. Zvinhu zvinongogara zvichiitika kuti tese panopiwa vanhu mabonasi zvikuru sei kumera mwedzi uno wambozi tapinda mumwedzi wasvika mitengo yezvinhu inongokwirawo ichitarisa kuti vanhu vaanewo yakatariswa zekuincome kana kuti mari yekushandisa yakati wandei kudarika yavanga vagara vanayo.
Hazvizoderedzi here uremu hwemari yemunyika?
Haonera kwenenzee kuti kuuya kwemari yekunze kuchaderedza uremu hwemari yemunyika. Takatarisa kuti conoptional rate iri kuma99 kusvika kuma108. Saka ndinoona kuti mari idzodzo dzemaesula dzichauya dzichaita kuti mari yemunomi iderere uremu. Zvimwe pada inenge yakuzoonosanganawo ne yatingati black market rates asi zvichandoderedza uremu hwemari yemunomi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nepfenyuro nemapepanhau akasununguka mukuita basa rawo anoita kuti hurumende dziite mabasa adzo achiziva kuti vanhu vakatarisa. Anobudisa pachena kushandiswa kweutongi nenzira isina kunaka uori nekubatsira kuti vanhu vagare vachiziva zviri kuitika. Munyika zhinji vatori venhau vanoshungurudzwa kana kusungwa vachiita basa ravo rekutapa nhau. Sechiratidzo chekukudza basa rakakosha rinoitwa nevatori venhau, mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino wakapiwa kuvatori venhau vaviri vanoti Maria Ressa wekuPhilippines naDmitry Muratov wekuRussia. Mugwaro ravo rekukorokotedza nekukudza vatori venhau vaviri ava mutungamiri we America wa Joe Biden vanoti sezviri kuitwa nevatori venhau vazhinji pasi pose Reza na Muratov havatyi uye havaneti nekutsvaga chokwadi vanoshanda nesimba kuti vaone kuti zvavanyora ndezvechokwadi here vachitarisisa panoshandiswa zvisina kunaka masimba ekutonga vachibudisa pachena huori nekukonzera kuti zvinhu zviitwe pachena Va Biden vanoti vaviri ava vakashanda nesimba mukutanga nekushandisa mapepa nhau nenhepfenyuro dzakazvimirira nekuadzivirira kubva kune avo vanoedza kunyaradza mapepa nhau nenhepfenyuro idzi. Sevamwe vatori venhau, Reza na Muratov vakashungurudzwa zvikuru pamusoro pekuda kwavo kubudisa nekutaura chokwadi vaishushidzirwa vachishungurudzwa vachiendeswa kumatare edzimhosva uye sezvakaitika kuna Muratov kuurayirwa vamwe vaishanda navo. America inoshora zvikuru kushushidzirwa kushungurudzwa nekurohwa kwevatori venhau neavo vanoshanda mune zvekutapa nhau apo vanenge vachiita basa ravo. Kushungurudzwa kuzhinji kwevatori venhau kuri kunyanya kubva kune dzimwe hurumende dzinotsvidzira vatori venhau vasiri munyika dzavo vachishandisa michina yechizvino zvino kusora, kuterera nekuona zvavanonyora kana kutaura pamadandemutande nepasocial media uye kuziva pavanenge vari nguva dzose dzose. Nechinangwa chekuvaomesera mukuita basa ravo rekunyora pamusoro pezveuori neudzvanyiriri hwehurumende idzi. Vatori venhau havafaniri kushushidzirwa, kushungurudzwa, kurohwa kana kusungwa nekuti vari kuita basa ravo. America icharamba ichirwira kuti vanhu, kusanganisa vatori venhau, vataure zvavanoda vakasununguka pasina anovarambidza uye ichiomesera avo vanozviringa kutorwa kwenhau kwakasununguka. VaBiden vanoti Reza na Muratov nevamwe vatori venhau pasi pose vari mberi mukurwisa kutaurwa kwechokwadi. Ini nevamwe kwese kwese ndinofara nebasa ravari kuita mukuchengetedza kutaurwa kwechokwadi, vakadaro VaBiden. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Chanonoka Wande.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munezveupfumi inoti kubhadhara vashandi vayo mabhonasi nemari yekuAmerica hakurevi kuti hurumende haivimbi nemari yemunyika. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti riri kushushikana pamusoro pekutsva kuri kuita vamwe vanhu vekuhwange nemoto wemarasha. Imwe nyanzvi munezvemitemo inoti zviri kuitika kuna muzvare Mary Mubayiwa zvinoratidza kukosha kwekupindudzwa kwemitemo kuti ienderane nezviri mukumbiro remutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.